zvakanaka zvikuru nekuti tikatarisa nhoroondo yevoice of America kubva kuna 1942 kwayakatangirayo inhepfenyuro inobatsira vanhu kuti vawane mukana wekunzwa nhau nemashoko akakosha anenge akapepetwa zvine udzamu uye zviri fair, objective and professional. Saka tinozvikudza chaizvo.
Totarisa kuti nhepfenyuro yevoice of America inhepfenyuro inotepfenyura kunze kweamerica kwete muno muamerica, vamwe vachipomera kuti yakananga nekushandura dzihurumende munyika idzodzo. Munoti iwei?
Tingati vanenge vachiti yakananga nekupidigura dzihurumende vanenge vasinganzwisise mashandiro anoita Voice of America, nokuti basa rayo nderekutepfenyura nhau nekuitira kuti vanhu vasingawani mashoko akaringana kana kuti ari objective vawanewo mukana wokunzwa nhau zviri pachena dzinenge dzakapepetwa zvine unyanzi. Uye Voice of America inhepfenyuro isingatemi ine divi rayakarerekera, kana mukatarisa kubva kunhoroondo yayo ingori nhepfenyuro inobatsira vanhu vakawanda kuti vawane mukana wokunzwa chokwadi sezvachiri. Saka tingati vanhu iva vanenge vasinganyatsokunzwisisa donzo revoice of America inotobatsira kune vanhu vanenge vasina mukana wokunzwa nhau nemashoko ari kuitika munharaunda dzavo pamwe chete nemuno muamerica zviri pachena. Uye ndingatiwo zvakare vamwe vanoti haitepfenyuro muamerica kunenge kusaziva zvakanaka, nekuti ukaenda padandemutande unogona kuona nyuzi kana paterevhizheni pari padandemutande, kana kuenda padandemutande uchindozvinzwira wega nhau dzenoenda kunyika dzakasiyana siyana kungava chirungu kana nemamwe marudzi zvingori pachena. Hazvina basa kuti uri kuno muamerica kana uri kupi unongodzidziwa nhau idzodzo.
Totarisawo kuZimbabwe, tinoona kuti Voice of America inotipfenyurawo seStudio 7 kuZimbabwe. Zvii zvamungataurawo zvikuru zvauyiswawo nekutipfenyura kweVoice of America muZimbabwe?
Tingati nerimwe divi Voice of America kupinda muZimbabwe seStudio 7 yakabatsira kuchenura avo zvakare vanenge vachinyenyera kuti yakanangana nekupidigura dzihurumende, nokuti mukaona payakatanga vanhu vazhinji vekubato redu rekutonga rezanup zvava zvehurumende vairamba kutaura nevoice of America vachiti nhepfenyu yevatengesi, asi vakazoona mushure menguva kuti aiwaka kutori mukana wokuti vataurewo vachinzwikwa nevanhu vakawanda kupfuura avo vanenge vachingonzwikwa nenhepfenyu yehurumende. Takazoonawo kuti panenge pachimboita kukokana apo nepapo mungava muhurumende kana mune mamwe mapato vanhu vazhinji vanozodzokera kuvoice of America kwiyo, nokuti vanenge vachipiwa mikana yakaenzana zvisinei nokuti mwana abva mumba manhingi kana kuti avakarerekera divi rakatio zvematongerwo enyika. Saka zvakabatsira zvikuru kwazvo kuti kana vanotepfenyura vari munyika nevatapi venhau, kunyange vawanewo mabasa, kunyangewo vadzidzire kuti nhau kana dzichitaurwa dzinozopepetwa dzoburiswa dzisina kwadzakananga vanhu vachingonzwa chokwadi sezvachiri. Zvino zvinobatsirawo kuti kupepetwa kana kuti kutepfenyurwa kwenhau munyika medu kuve kunobudirira, vachiedzawo kuti vaenzanise nemaburitsirwo anoita nevoice of America.
Totarisawo remangwana revoice of America, zvii zvamungatarisira kuti dai zvavandudzwa pamashandiro airi kuita pari nhasi?
Tingatoti semuenzaniso kana takatarisa nekumusha kwedu kuZimbabwe, dei zvaibvira kuti voice of America inge ichiwedzera mukana wenguva kuti vanhu vawane nguva yekuteerera nhau dzechokwadi pane nguva yakareba, kana zvaitobvira kune ramangwana rinozoenda, dei zvaibvira kuti irambe ichitepfenyura usiku nesikati kuitira kuti vanhu vabatane nenguva, sezvo taakurarama muyavanoti digital world yokuti nhau dzinenge zvichiitika zvozvichiitika nguva iyoyo, vanhu vava nemukana wokuteerera zviri kuitika nguva iyoyo. Saka tikawana nhau dziramba dzichiitika nguva yega yega sezvinoita vamwe mapoka anenge vana CNN, vana Al Jazeera nevamwe vanoti awa rega rega vanenge vachitepfenyura nhau dzinenge dzichiitika pasi rese. Zvino zvinogona kubatsirawo kuti vanhu munyika dzakasiyana nepasi rese vange vachinzwa zvinoitika kuno kuAmerica nezvekuitika munyika dzakasiyana, kunyanya nyika dzavanenge vagere.